Manyeraka na kamuriye Zimbabwe, ino I Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 15, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanasikana vakawanda pasi rose vanonzi vanomanikidzwa kuita zvepabonde vasati vabva zera. Hurumende yovimbisa kubatsira vakapisirwa midziyo kumusika wembare. Nyanzvi dzotaura nezvekutorerwa zvinhu kuri kuitwa vezvitoro vari kunzi vanenge vatyora mitemo. Indwe memwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rinoti vasikana nemadzimai vanosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti 370 million kana kuti mumwe chete pavasere vega vega akasangana nekumanikidzwa kuita zvepabonde asati asvika pamakore gumi nemasere ekuberekwa. Izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa nesangano iri pamberi pezuva rekucherechedza zuva remwanasikana Day of the Girl Child svondo rapera. Dunhu reAfrica ndiro rine nyaya dzekumanikidzwa kuita zvepabonde dzakawandisa pasi rose. Kumanikidzwa bonde muZimbabwe kunonzi kunoitwa nevamwe pachena, vana vasati vabva zera vachiroodzwa zvisiri pamutemo, dzimwe kereke dzechipostori kunyanya uye vamwe vanowedzera tsika dzechinyakare vachikurudzira izvi. Mwedzi wapera mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakasaina Bill reCriminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Bill kubva kuti uve mutemo. Mutemo uyu unenge uchirambidza kuita bonde nemwanasikana ari pasi pemakore gumi nemanomwe. Izvi zvakatevera kumboshorwa kwehurumende neUnited Nations uye mamwe masangano ichinzi yange isiri kuchengetedza vanasikana zvakakwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence Muzvare Comfort Dondo kuti tinzwe mafungiro avo.
Sei matambudziko iwaya ari kuramba achienderera mberi chinoita kuti tisapedze munyika chii? Zvii zvingaitwa asi kuti vanhu vagone kuti pazvinenge zvichiitika vagone kuzvitaura zvibude kunze.
Tofana tanga za makampena anokurudzira vana kuti vana vawane nzvimbo dzavo dzekuti ma safe places ekuti taura basi bache taura kushungurudzwa kwavo hurumende inofanira kuisa mari muma non-profit organizations muzvikoro mumakereke kuti pange paine nzvimbo dzekuti vana vakana vachimboudzwa kutaura nyaya yavo vanotaura pasina maconsequences chikurusa tofanira kuita inonzi sex offender registry vanhu vese vanobata vana pamonde vanofanira kuiswa vanofanira kucheka pavanoiswa pokuti kana munhu wese anoda kushanda nevana anofanira kutaudzwa kunzi ambobva nekupi siyachifarira kugara pangana ndonumbe 2 chechitatu tofanira kupedza culture yekushema culture yekushungurudza vanhu vanenge vataura tofanira kuvaprotekta senyika pandoriya rinoti cultural shift mainaninyeza
vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano repumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vari parunhare kuMinnesota muno muAmerica naIvans Sininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati kutsva kwemusika wembare muHarare kwave kutorwa sedambudziko renyika rinoda rubatsiro rwehurumende. Mumashoko kuvatori venhau vaMnangagwa vati vaita izvi pasi pemutemo unotaura nezvenjodzi kana kuti Civil Protection Act. Hurumende inoti vanhu zviuru zvina ndovakapisirwa zvinhu zvavaitengesa zvakasarara vedota. Hurumende yati kutara kwayaita kuti dambudziko renyika kunoreva kuti inenge yokwanisa kushanda nevamwe mukutsvaga mari yekubatsira vanhu ava uye kuvaka musika mutsva. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations waWisbon Malaya akatanga nekuvabvunza kuti vatambirawo sei mashoko ehurumende aya.
Chokwadi mashoko ataurwa nehurumende taagamuchira nemufaro nekuti zvatiratidza kuti hurumende yaona kuti vanhu vazhinji varasikirwa nemabasa kuburikidza nekutsva kwembare musika. Saka isusu kudeclare kwaitwa national disaster nzvimbo yembare musika zvinotiratidza kuti hurumende iri kurekognisa vanhu vanoita mabasa vemaoko muno munyika uye tokuda kutotenda nekuti pamusoro paizvozvi mangwana sito Farariwo yati tuye tuungane.
Munenge muchisangana kuti mukurukure nyaya yei chaizvo vaMalaya?
Tikurukure nyaya iyoyo kuonesana kuti panga kurukurwe sei kuti vanhu vanga vari kumbare musika vashande vawanirwe pekushandira uro musika wacho wavakuu nenzira yechizvino zvino.
Sei zvakakosha kuvarudza mavakirwo emusika uyu?
Kuitira kuti tideredze matambudziko akadai mune ramangwana. Saka tinopa kutenda kuhurumende, mutungamiriri wenyika nezvavataura uye tichivimba kuti vazhinji vachapindawo mundima kubatsira kuti musika uvakwezve vanhu vawane pekushandira mhuri dzirarame.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations waWisbon Malaya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nhasi Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva remadzimai ekumaruva reInternational Day of Rural Women iro rinocherechedza mabasa anoitwa nemadzimai nevanasikana vekumaruva munyaya dzeutano, dzekurima, dzekuchengetedzwa kwechikafu pamwe nedzebudiriro yekumaruva. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations muna 2007 kuti richerechedzwe musi wa15 Gumiguru gore roga roga nechinangwa chekuburitsa pachena danho nemamiriro emadzimai ekumaruva. Sangano reWorld Health Organization rinoti madzimai ekumaruva vanoumba zvikamu 22 kubva muzana kana kuti 22% zveuwandu hwevanhu pasi rose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanomirira sangano rinorwira kuenzaniswa kwemikana mudunhu rekuchamhembe kweAfrica reEquality Now amai Sali Ncube.
Mazita zuva ranhasi richikosha kudai pasi rese. Tanga tiine mubatanidzwa wehurukuro watanga tichiita kubva kumasangano ari pasi rese. Takamhangana nenyaya yemitemo iriko nezvipfungo zvakaitwa nehurumende zvakasiyana-siyana kuti kuve nekuenzanisa kuendekana pakati pevanhurume nevanhukadzi vakomana nevanasikana. Saka tikatarisa kubva mumwedzi wapfuura kwakange kuine musangano wepasi rese waive wakanangana nekuti pave nechibvumbirano chakatarisana nekuti muupenyu hwevanhukadzi zvikuru sei madzimai vanogara mumaruwa takatarisa kumberi zvii zvingaitwa neUnited Nations, zvii zvingaitwa nenyika dzese kuti pave nemubatira pamwe kuti upenyu hwemadzimai ari mumaruva huendeke panyaya dzeupfumi kuti vakwanisewo kuwana zvikwanisiro minda uye kuti vave vanokosheswa pakudzipika kuti unyanzvi hwavo kuti mamiriro ekunze aendeke nyika dzigute nzara dzipere uye kuti vose vanhu mhuri dzive dzinobudirira nepunduko tichivazve nemitemo yakasimba kuti nyaya dzemhurizho ngadzibereke.
Saka zvinokwanisika sei izvi mai Ncube, muri kuona here madzimai iwaya ekumaruwa vachiwana rutsigiro runotarisirwa?
Tikatarisa pasi rese nehurumende kusanganisira hurumende yeZimbabwe, kune chisungo nekukoshesa vanhukadzi vanogara mumaruwa nekunzwisisa kuti ndivo vane bandiko rekuti titamise kunge tiine bumbiriro ine pundutso. Kudya kuzhinji kunoonekwa kumaruwa kuti mhuri dzinge dzirive dzakasimba kubva mukudzidzisana tsika nemagariro uye kuti tingotarisa upenyu hwemunhu sevanhu vadi vechitema kungoti unzi wakadzikama zvinhu zvako zviri kukufambira, tinoona kuti kumadzimai ari kumaruwa ndivo vakabata kuti nyika dzedu dziendeke munyama mumweya nekuti kwenyika tive nebudiriro rekuti tive nekubatira pane chete kunenge zvakaoma sei.
Tipete hedu chirongwa amai Ncube, tichitarisa kusimudzira madzimai kuburikidza nedzidzo nechizvino zvino chavepo iye zvino chemadande mutande nezvimwe, muri kuona here madzimai ekumaruwa vari kuzviwaniswa izvi?
Pasi rese kune chibvumirano chakanzi madzimai vari kumaruwa vari kufanira kuti vatsvikire madande mutande aya, zvigovabatsira kana zvichinge kwaitika kubanga vamafacha nemvura, zvigovabatsira panhau dzeutano, zvigovabatsirawo kuti vakwanisewo kuti zvikwanisiro kana mashandiro avari kuita muupfumi aendeke.
Vanga vari mumiriri wesangano reEquality Now kuchamhembe kweAfrica, amai Sally Ncube vari parunhare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp chaneri yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa lingi yedu iri paFacebook, asi munogonawo kuenda paWhatsApp moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Munyika maita gakava guru padano rehurumende rekuda kupa magwaro ekushandisa sechibatiso kuvarimi vashoma vakapiwa mapurazi akatorwa kuvachena kuti vakwanise kuashandisa kutora zvikwerete kumabhanga. Gurukotaro zvemari vamutule Ncube vanoti kuita izvi kunosimudzira upfumi munyika sezvo kurima kwakakosha kuchidawo mari. Hurumende inotiwo zvairi kuda kuita izvi zvichabatsira vakarwa hondo vechidiki pamwe nemadzimai. Asi vanhu ava vane chavachawana here? Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinomirira varimi vechidiki reYoung Farmers Trust, Josephat Tanga, anoti chirongwa chehurumende ichi chakanaka chose.
Pese pachagadziswa matana aya tinyatsoone zvechokwadi kuti each and every province, each and every district anditika manga muchipinda mayouth akamirira zviri pamutemo, nekuti mayouth akasara pathis program yeland reform program vanenge vatosara nekuti matitle ichazenge ichirarama nari nari.
Asi mutungamiri weBankers Association of Zimbabwe Valorence Nyamazema vakaudza bepanhau reNewsday kuti kupa varimi magwaro aya kwakakosha, asi hakurevi kuti murimi anenge wongoenda kunotora chikwereti. Vakati murimi anofanira kunge aine mazano ekuti anokwanisa kuwana chouviri pamari yaanenge akwereta yacho asati aipiwa. vamwe vakaita senyanzvi munyaya dzezvemagariro evanhu vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vakanyorawo gwaro vachiti zviri kuda kuitwa nehurumende zvekuti minda ishandiswe sechibatiso nevarimi zvinotyora bumbiro remitemo sezvo ivhu rose riri pasi pehurumende. Wechidiki anotungamira sangano reYoung Farmers Association Baldwin Mazango anoti hake anofara nedanho riri kuda kutorwa nehurumende.
Urongwa uTobias unotibetsera kuti tive ne mashandira tinogona kuita ne vanhu vangada kuti tinotsvaga alternative financing nekuti nyaya hombe yanga iri kuti vaitimi mawandira makaita mapraza ndo mabvisirwa munogona kuita. Saka tinogona kuita ma long term arrangements nemafinancier zvinogona kubetsera kuti tive tinoita maprojects mahombe.
Asi wechidiki anorima ari kuchegutu rumbidzai matonga anoti rwendo runo dai hurumende ikasabata vechidiki kumeso.
Tikada kutarisa kubva kudhara maprograms kazhinji aiuya achinzi ndemayouth but kana usina waunoziva hauna chaunowana ende ukada kutarisa pavanenge vachitaura nyaya yekuti mayouth handiziyo kuti youth yedu yemuzimbabwe inogumira pamakore api. Munhu anenge achiiswa ipapo pamwe munhu atokuma 45-50 wobvunza kuti iyouth here? Also ngakusarudzwe vanhu randomly per province per province.
Sangano rinoita nezvekurima reZimbabwe Land and Agrarian Network rinoti vechidiki vane minda yavakapiwa nehurumende kubva pakaitwa hondo yeminda havadariki zvikamu makumi maviri kubva muzana 20%. Vechidiki vemubato reZANU PF vakatombonyunyuta mugore ra2021 kubazi rezvekurima neminda vachiti vechidiki vaishaiswa mikana yekuwanawo minda kuchiwaniswa vakuru chete. Studio 7 yaedza kubata munyori mubazi rezvekurima neminda vaObert Jiri asi vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekurima vaAnxious Masuka vakamboudza gungano revarimi vefodya kuti bazi ravo richaenderera mberi nekutora minda isiri kushandiswa ichipihwa kune avo vane zvikwanisiro.
Iriko minda yatiri kuona isiri kushandiswa nemazvo, imwe isiri kutoshanda zvachose, tichaitora yese toigovera patsva. Ndinokurudzira varimi kuti vabatane vaunganidze zvikwanisiro zvavo zvekurima kuti mabhindauko avo abudirire. Asi isu sehurumende hatisi kumira kutsigira varimi vese nekuti ndivo vanoita kuti nyika yedu igute.
Mukuru wesangano rinoshanda neavo vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusoro mune zvekurima reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe vaDixon Kubakacha vanoti hurumende ngaisakurumbidza yamedza kutsenga kuchada panyaya yekubudisa magwaro anowanisa varimi mukana wekukwereta kumabhanga.
Vari mugovernment ngavasaita zvavafunga vobva vazadzisa vega nekuti declaration chete yekuti ibepa iringarishande without approval yemabhengi acho hazvirevi chinhu. Saka ngavagare pasi vasamhanya zvavo vagadzirise nyaya yeland bankability in Zimbabwe ndo nyaya ine kubudirira kwevanhu.
Nyaya yemagwaro eminda anokwanisa kutambirwa nemabhanga yava nemakore ichitaurwa asi isingagadziriswi. Mugore ra2018 hurumende yakati vese vakapiwa tsamba dzeminda vainge vokwanisa kunotora zvikwereti kumabhanga asi mabhanga akazviramba izvi. Asi bumbiro remitemo rinotemera kuti vechidiki vawaniswe minda inosvika chikamu makumi maviri kubva muzana mumatunhu ese enyika. Rwendo runo totenda maruva tadya chakata vari kudaro vechidiki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky nezuro vakati vasori vemunyika mavo vapeta gwaro ravanga vachinyora riri kudonongodza kuda kupambwa kwenyika yavo neRussia. VaZelensky vakatiwo North Korea iri pakati penyika dziri kubatsira Russia muhondo iyi zviri kupa kuti hondo isapera. Zvakadaro vasori mubazi rechiuto muUkraine vanotiwo ndo vakabhomba nekuparadza ndege yehondo yeRussia yemhando ye TU-134 mudunhu reOregonland. Russia inotiwo yatora zvakare dhorobha reLivadny muUkraine. Dare repamusoro remuKenya raramba kutambira chikumbiro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika vari Gatsi Gachangwa chekuti vabviswe pachigaro. Dare reparamende rakatovhota kuti nyaya yekuti vamanikidzwe kusiya basa izeyiwe. vari kupomerwa mhosva dzeuori nedzimwe. Danho riri kutorwa nebazi rezvekurima rekutuma vashandi varo kuti vapinde muzvitoro vachitora zvitengeswa zvinofungidzirwa kuti zvakapinzwa munyika zviri kunze kwemutemo nezvikonzero zvekuti zvigadzirwa izvi izvo zvinobva mukurima hazvina kubhadharirwa mitero riri kutambirwa nenzira dzakasiyana-siyana neveruzhinji muZimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti
dambudziko rekuwanikwa kwezvinhu zvakaexpire kana kuti zviri counterfeit kana zvakasmugglwa muzvitoro zvedu idambudziko ratekeshera munyika yedu. Isipai rakatarisa nyaya yesmuggling, kune zvinhu zvakawanda zviri kupinzwa nemaporous border zvisingabhadhari majuti, saka tarasikirwa nerevenue yatingadai tichiwana. Saka zvakakosha kuti hurumende ikwanise kunge ichitaitena maborders.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vane maonero avo ari pakati nepakati vachiti nerimwe divi danho iri rakanakira nyika asi nerimwe divi rinokanganisa mafambiro ezvinhu muzvitoro.
Kunaka kwazvo kunogona kunge kuri pakuratidza simba rehurumende pakuimplementa mitemo inenge iripo, kuti kana unenge atengesa zvinhu zvisiri pamutemo zvisina matsamba azvo zvinotorwa nehurumende nenzira dzavaratidza kuti ndo dzavanotora nadzo. Asi zvekare zvinogona kunge zvisiri zvinhu zvakanaka nokuti zvinenge zvaitwa pasina nhaurirano. Mavonero angu ndokutini pamusoro pokuti vaite saizvozvo vaidero vagara pasina pamabhizinesi vakatowanda munyika yose vovapa warning vovaratidza evidence yezvavanenge vainazvo kana kuti anenge ari mapikicha vovona kuti zvingafambiswa sei mberi kunoenda uko.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti danho iri harina kunaka zvachose nekuti rinotyisidzira vezvitoro uye rinokanganisa upfumi hwenyika.
Zvinosiya muridzi webhizimusi aasisina cheuviri kana kuti asisina pekubata kana kuti akutambudzika kuti anga achikwanisa kutengesera vanhu, iro ririro basa rake rekuti anga achitengesera vanhu. Saka zvakakosha kuti hurumende isaenderera mberi netsika iyi nekuti ichakonzera kuti zvinhu zvinge zvichitengeswa kune nzvimbo dzisakafanira, zvinge zvichitengeswa zvisiri pamutemo uye zvinge zvichitengeswa nemari iri pamusoro yekuti munhuwo zvake anenge asingachakwanisi kuzvitenga.
Muzvinafundo Masocha vanodzokawo vachiti hurumende iri kuresva pakuti inotandanisana nevezvitoro zviri kubhadhara mitero vachisiya vanotengesera mumigwagwa nepamavharanda ezvitoro avo vari kupomerwa mhosva yekutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa kunze kwenyika uye zvisina kubhadharwa mitero, zvimwe zvacho zvichinzi zvinenge zvadarika nguva yekuti zvinge zvashandiswa kana kuti zvaexpire.
Ndiko kuipa kwomutemo wavari kutevedzera vehurumende kuti vanonangana navamabhizimusi vachitopfuura nopanenge pachitengeswa zvinhu zvisiri pamutemo pamavharanda emasupamaketsiwo ezvitoro izvozvo vachiinda kunotora zvinenge zviri muzvitoro zvinotobhadhara mitero zvitoro izvozvo.
Svondo rapera, vashandi vebazi rezveminda nekurima vakaenda kune chimwe chitoro cheSpa chiri pa5 Avenue Shopping Center uko vanonzi vakatora hupfu hwekubikisa chingwa kana kuti wheat flour inonzi yakanga yapinzwa zvisiri pamutemo kubva kuSouth Africa. Bazi rezvekurima richipa zvikonzero zvekuti haringapi mvumo yekupinza munyika zvinhu izvi sezvo riine ruzivo rwokuti Zimbabwe ine flour inoikwanira. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi munyika vanoti izvi zvinogona zvakare kukonzera kushayikwa kwezvimwe zvinhu muzvitoro vachiti makambani emunyika anogona kunge ari kukundikana kugutsa misika nekuda kwematambudziko ari kukonzerwa nekushayikwa kwemagetsi, kushayikwa kwemvura nezvimwe zvimhingampinyi zviri kusangana nemakambani kuti asashanda zvizere. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo takanangana nemapato ezvematongerwo enyika ari muAmerica. kunyanga hazwa Amerika ine mapato akawanda anopinda msarudzo, mapato maviri makuru anotere Republican Party kana kuti GOP ne Democratic Party ndiwo makuru anoyanyozikanwa. Ngatinzwei nhoroondo yatinoverengerwa naPraxidus Jeremiah naMarvelous Mushanga veStudio 7.
Kunyange hazvo America iine mapato ezvematongerwo enyika akati wandei munhoroondo yayo yose, mapato maviri chete anoti Democratic Party neRepublican Party kana kuti Grand Old Party. Regai tione kuti anoshanda sei.
Zviri pachena kuti pamapato aya ndipo pachasarudzwa mutungamiri wenyika. Sechave chigariro kubva muna 1856. Kukunda musarudzo kwemapato maviri aya chisi chishamiso. Bumbiro remutemo ye United States of America haritauri nezvemapato ezvematongerwo enyika. Uye va George Washington mutungamiri weAmerica wekutanga vakayambira nezvemapato muma shoko avo ekuoneka. Asi apo va Washington vainge vogadzirira kusiya basa, mapoka maviri akanga otatsurana muhurumende yavo kurwira utungamiri akabva ava mapato ezvematongerwo enyika ekutanga. Asi mukupera kwazvo mapato maviri chete ndiwo anosara aine rutsigiro rwakawanda. Mavhotero emuAmerica ndeyekuti anenge akunda anobva atora zvigaro zvose. Kunyangwe hazvo izvi zvine zvimwe zvazvinobatsira uye zviri nyore, zvine dambudziko rekuti zvinokurudzira vanhu kuti vapinde muzvikwata mubato rimwe chete kuti vakwanise kukunda vavanopikisana navo avo vanoitawo zvimwe chetezvo. Asi zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzine mapato akawanda, vamiriri vanosarudzwa nekuti bato rawana mavhoti mangani ropiwa zvigaro kana kuti proportional representation. Kusvika pari zvino hapana bato rechitatu ratirakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Vanenge vachitungamira bato rechitatu vanoshorwa vachinzi vanoda kungovhiringidza mapato maviri ane mukurumbira nekuvatorera mavhoti asi ivo vasina mukana wekukunda. Asi nekuda kwekusafara kwevamwe vavhoti nemapato maviri aya, sarudzo dzegore rino dzave nevamwe vanoti vanoda shanduko munyaya dzesarudzo vachiti vanogona kuvhotera mumwe mutungamiri kubva kubato rechitatu vachitarisa vanhu vakaita sava Cornel West vari kukwikwidza vakazvimirira.
Apo tange tiri kuwana dzidziso yekuti mapato emuAmerica anoshanda sei.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pa studio 7 apo mwangadini mweshe vakatevera kuita hurumende yapa Munangagwa ine nyika inovakwa nevenevaiyo nyika inovakwa nevenevai de vachikasika kutipa mbeu paMunangagwa takatarisa nekutiwa nemvura tiwane kuvake nyika. Zvino vanozotipa fertilizer nembeu zvinozovuya muna Machi vanhu tapedza kukohwa vopamhori nyika inovakwa nevenevaiyo ngavachiita kuti wane mbeu nefertilizer ngazvikuya.
Makadi pa studio 7, makadi kwa studio 7. Vateereri vose nevashamarari, ini ndine chikumbiro chekuti mashoko aimbotaurwa zvasika kunze Morgan Tsvangira arikuda kutengesa nyika. Ko mabhachi akazoperera kupi? Daiwo mabhai avo auya atenga nyika zvaiva nani kuti hazvisi tazoomirwa zvakashatisa. Kusvatsvasika kuno kuibatai-batai tongodzingirirwa kunzve kwacho kwakaoma. Mabhai acho aripi auya atengese nyika, atenge nyika zvitori nani, atenge nesu achiziva kuti Zimbabwe ya right.
Apo pastudio 7 izviri kundishamisa kuti hurumende iri kupa mutemo wokuti kana uchida kutengesa munda wako uyu wawakawana parend reform unekodzero yekutengesa, asi unotengesa sei iye akauwana munda pasina mari, kangowana nezero deposit pasina mari? Saka chii chaanenge achitengesa? Kana achitengesa mastructure akaisa esi zvinotenderwa, but onai taakunzi ndatichitengesa minda isu tisati takombanisata vanhu vatakatorera vekutanga varungu vaya vaya tengeserana tega tega. Kutengesa hapana chakaipa nekuti mumwe haagoni kurima but akawana munhu. Ngatitengesere anogona kurima but ngatitangei takombanisata varungu vatakatorera.
Mashoko atichangotambira anoti mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vabvisa gurukotaro zvekudyidzana kwedzimwe nyika nedzimwe nyika vaFrederick Shawa kubazi iri vachivaisa kubazi redzidzo yepamusoro vachibvisawo vaAmon Murwira vanga vari gurukotaro zvedzidzo yepamusoro vachiveiwo gurukota idzva zvekudyidzana nedzimwe nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA ndebele.